dzangwa apiwa basa iri kwegore rimwe chete paine mukana wekwedzera makore zvichienderana nekuti chikwata chake chatamba zvakadii. Vagwetsela vanoti FIFA inovimba kuti chidzambwa achakwanisa kuendesa maOrioles kumakundano e2019 Africa Cup of Nations sezvo asina chinhu chinomukanganisa sekurayiridza chimwe chikwata chesiri maOrioles. Chidzambwa akasiya basa rake semurayiridzi wezepc Kariba pakapera mitambo yemwaka uno. Asi vanotevera mutambo wenhabvu vane mafungiro akasiyana zvikuru pamusoro pachidzambwa. Bomwe mutsigiri wenhabvu vachatenda makazvu vanoti chidzambwa anokodzera kutora basa iri.
Ya sande chidzambwa ndiye wataitsvoda isusu kuti aite kocha wemaOrioles nekuti ndiye akambodzidzisa kuAfrica Cup of the Nation.
Asi muteveri weCapes United vaInnocent Mtena vanoti chidzambwa akambopiwa mukana wake akazviita saka iko zvino yave nguva yevamwewo.
Haina hangu handa kufara nazvo kuti sande chidzambwa ndiye amuraidzi wemaOrioles nekuti time yake takambomukowo akaitawo zvakatipadza asi tozotata kudochi mamwe makochi otimboonawo kuti vanosvika kupiwo.
Nhengo yeZimbabwe Fan Club vatinachemubayira vanoti Norman Mapedza anofanira kupedza basa raakatanga.
Bazi reMapedza pabasa paki ngaende kumusha Kariba akaitadzai nguva yake yakapfuura kudhara zvakwana.
Chidzambwa ari kuenderera mberi nepakasiyiwa naMapedza uyo akakunda Liberia 3-0 mumutambo wemaOrioles we2019 Africa Cup of Nations. Muteveri weBlack Rhinos vachapiwa mahwengwa vanoti Zimbabwe yave kuda murayiridzi anenge Charles Mhlauri uyo akaendesa maOrioles kumaAfrica Cup of Nations zvisina kutamburira.
Aiwa chidzambwa aka ndaambosiya bhozi ka kwaakaisa maOrioles vekuti anga akatopinda neBlack Door toda vanopinda sirisi zvakaita Mushauri saka handimbotsvaga umwe munhu.
Chidzambwa ndiye murayiridzi wekutanga kuendesa maOrioles kumaAfrica Cup of Nations Finals mushure mekuita izvi muna 2004. Asati asvika ipapo chidzambwa aiva endesa Dynamos mufinal yeCup Champions League muna 1998 ndokusvitsa chikwata chimwe chetecho masemifinari emakundano aya muna 2008. Chidzambwa ndiye zvekare murayiridzi ega kuchamhembe kweAfrica akwanisa kutora mukombe weCOSAFA Cup kanokwana katatu kusanganisira muna 2017. Asi vakawanda vanofunga kuti yave nguva yemurayiridzi mutsva kuti arayiridzewo maOrioles. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.